Musha wezorora old people's home uri pasi pe Roman Catholic unochengeta vakweguru vanosvika makumi mana musakubva ndemumwe wasangana nematambudziko sezvo uri kutatarika kuwana zvekudya nezvekupfeka. Mukuru wepamusha uyu vagondai gondo vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti vakatarisana nedambudziko rekuwanira vavanochengeta zvekudya. Vagondo vanoti musha wavo uyu unosibatsirwa zvakanyanya nevana vezvikoro zvemudunhu reManicaland nevamwe vekunze, asi panguva ino hapana chavari kuwana nekuda kwelockdown.
Avharirwa kunze, iwo avharirwawo mukati. Saka zvinonetsa kuti pamusha unowezora old people's home hatina atingati mapermanent donors, asi tinorarama nemawell wishers, vanhu vanotibatsira vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, zvikuru sei zvikoro nemachurches. Saka kuvhara kwakaita machurches, kuvhara kwakaita zvikoro zvareva kuti sapoti panapa inenge yaderera. Saka zvinoreva zvakare kuti saadministrator unofanira kuita an extra mile yekutsvaga kuti vanhu vanorarama sei. Saka kune vaibatsira vari kunze uko vachisouya nezvinhu mbari zvinhu havasi kuuya, kusiya kwekutoti watotaurawo nemumwe pafoni kana kuti wabatsirwawo nemumwe anenge atonzwisisa kuti zvechokwadi ndikarega kuenda hapana anodini anoenda ikoko. Ndo zvinenge zvichiitika. Kwozouya kwekuti ikonomi yedu yatochinja zvakanyanyisira, zvikuru sei nenyaya yavanorarama neinformal sector vasiri kukwanisa kuenda pamabasa pari zvino. Zvoreva kuti vanhu ivavo kana vari kutambura vari kudzimba dzavo kuno kwavachakwanisi kusvika, asi mwoyo unonge uchida, asi zvekuwira nazvo vanenge vasina. Saka pari zvino zvakatiomera, asi tirikungoedza nepatinogona kuti vange vachirarama. Tine zvakare maprojects atirikuedza kuita kuti tirambe tichizviriritirwa pachezvino.
Vagondo vanoti musha uyu une basa rekuchengeta huku dzokudya kana kutengesa uye kurima mubindu, asi vakatarisana nedambudziko rekudhura kwoita chikafu chehuku uye kushomeka kwemvura yemadiridzo.
Tine mabroilers, tine marabbits, tine maroadrunners. Zvinhu zvatirikuedza kuita kuti tireduce kumirira kana dependence yekumirira vanotibatsira chete, asi tikwanise kuzvisimudzira.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemukuru webazi rezvemagariro evanhu mudunhu reManicaland vaPeter Machisa sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mudzviti weManicaland vaEdgar Senza vanoti hurumende iri kubatsira masangano akaita seiwayo panguva ino nezvakasiyana siyana kusanganisira mari. Chakadai kanzira wenharaunda iyi yeWard 1 kusakubva vaThomas Nyampane Dengu vanoti vakwegura ava vanotarisira kubatsirwa nehurumende kunyanya panguva ino. Kanzura ava vanotiwo hurumende inofanira kuvavakira vanhu dzimba kuti vasagare vakawandisa vozoguma votapurirana chirwere checoronavirus nekupinza vakwegura vacho munjodzi.
Dzimwe dzimba dziri kusairuko panava pachimweyo plus zvamuri kuona sezizvizvi. Dzimba dzacho zhinji dzacho dzinogarwa 2-3, the highest number is 4 per room, zvichidhivhaidwa nezvimapuranga. Zvokuti sekuziva kwangu, this is the most crowded place muno musakubva, if not Mutare as a whole. Saka zvokuti COVID ikanzi yarowa pano, yarowa muno maMutare panapa kutovhara madhoo, nokuti vanhu vacho vese matoilets wawarume wari ukoko, madzimai ari apapo. Saka kuungana kwacho huwandu hwacho huripo haunyatsi kuti tirarame zvakanaka tiri kurarama zvatiri kuita zvizvi mucovid. Huyo imwe nyaya iri kunetsa futi pese patiri kufamba, vanhu ivo vari kuchema nzara, chikafu izvi zvamuri kuona kuti pano varungo mhanya mhanya wawa bhati pari angari aipakazara pamusika pauri kutsvaga zvokurarama nazvo.
Vanyampa nedengu vanoti hurumende inofanirwa kushimbidza kugadzirisa ugaro hwakanaka hwevanhu mumusha uyu pasi pechirongwa chekuvandudza maguta icho zvakaparurwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mamutare mukutanga kwegore rino. Kusvika pari zvino dunhu reManicaland rine vanhu vapfumbamwe vane chirwere checovid-19 vanova vanhu vakadzokera munyika vachibva kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.